Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tiri mu Washington DC Linyani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo gunyana 4 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinoshungurudzwa nekutyisidzirwa kunonzi kuri kuitwa varairidzi nevezvematongerwo enyika panguva iyo zvikoro zvovhurwa. Munhu aichera goridhe zviri kunze kwemutemo mumunda wekambani Red Wing kupenhalonga anonzi akapfurwa nevanochengetedza nzvimbo iyi akafa. Mumwe mufundisi anoti vafundisi nevedzikereke vane kodzero yekupindawo mune zvematongerwo enyika sezvakanyorwa mubhaibheri. Muchikamu chedu chemumhanzi nhasi tine hurukuro nemuimbi ane mukurumbira munyika Ja Praiser. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ rinoti rinoshungurudzwa nekutyisidzirwa kwarinoti kuri kuitwa varairidzi nevezvematongerwo enyika panguva yezvikoro zviri kuvhurwa. Mutungamiri wePTUZ vatakawafira Zhou vanoti mashoko avari kutambira anoratidza kuti varairidzi matunhu akawanda emunyika vari kuvhundutsirwa nevakarwa hondo yerusununguko vachivapomera mhosva yekutsigira mapato anopikisa. Vanoti izvi zvinogona kukanganisa kutanga kwekotoro yetatu iyo iri kutanga nemusi wechipiri svondo rino. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Muzvikoro munoratidza munyika yose kuti violence inenge yaenda mberi. Tine varairidzi vana mavo veterans kuti vazobvunzwa kuti vanzi varairidzi mumutanzwa kuti munosapota maopposition parties. Tiri kuda kukaya mawarning zvekuti tikuudze kuti kunzvimbo inoiyi hakunzwaro. Saka tinoshayiwa kuti mavo veterans akuenda muzvikoro achidaro sei. Tinoshungurudzika futi zvekuti kune vakuru vezvikoro vanotonyora iyo matsamba vachiendesa kumaho veterans vachitumira varairidzi kuti vaende vanotongwa namaho veterans. Itiri kuti varairidzi maprofessionals hatisi kuti havakanganisi varairidzi, vanokwanisa kukanganiswa kwavari, but tiri kuti mutemo unotaura kuti maprofessionals pane zvavanoshingirwa kuti vaite vachitongwawo namaprofessionals. Hatidi yatingati lawlessness yekuti zvidongo vatongwa kungoti umwe nomwe paari ungoona sekuti ticha idhongera patigari rekuti zviwada watasa dhongera patigari.
Matunhu api ari kusangana nedambudziko iri vazho?
Ndingati matunhu ese zvavo emuZimbabwe, asi kunenge kwakanyanyisa kumasvingo kune kumwanezi. Mahozeterenzi ekumwanezi ndo akanyanyisisa kudaro. Kuna ndanderengwa zvirikowo zvekare izvozvo zvekuti varairidzi vanodamwawo kugokwe kumashonaland central, kumashonaland east. Saka zvinhu zvinoti shungurudza.
Mati maedza here kusvitsa chichemo chanyu kuhurumende?
Hongu tine makamba atakanyora akawanda panika yekuzaka vakavhundudzira navamwe vazviti masiyao aanga ari masiyao ekuzaka akaenda pachikoro akatora ticha akanorova akazovhundudzira futi mamwe maticha. Takanyora tsamba kwaminista vadokora zvekare kumwanezi, takanyora tsamba futi tichivapa umboho hwehoho, tikanyora futi dzekumberengwa nekugokwe. Saka zvinhu zvatinoona kuti vanozviziva because tinoendesa matsamba avasingapinduri permanent secretary wekuministry of education.
Avanga vari mutungamiri wePTUZ vatakawafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7.
Yeah. makateerera kune fenyuro yevanhu ye Studio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sangano re Center for Natural Resource Governance rinoti richatora matano ekubatsira mhuri yemurume akaurayiwa nemumwe muchengetedzi wepamugodhi weRed Wing kuPenhalonga mudunhu reManicaland svondo rapfuura. Mukuru wesangano re Center for Natural Resource Governance Vafarai Maguu vanoti murume akapfurwa ndokufa uyu ndiye aive musoro wemba pakuchengeta mhuri yake kusanganisirawo amai vake, asi akademurirwa upenyu hwake zvichireva kuti nehwemhuri yake wakadimurwawo. Vamaguu vanoti sangano ravo richabatsira mhuri iyi kuburikidza nekutsvaga magweta achabatsira mukutevera nyaya iyi kumataredzi mosva. Vanoti murume akapfurwa ndokufa uyu akawanikwa nevarindi kana kuti magadhi achichera goridhe zviri kunze kwemutemo muminda yeRed Wing. Magadhi akapfura murume uyu anonzi akamiswa pamberi pedare nemuvhuro wapfuura kwamutare akabhadhariswa mari yechibatiso inoita zana remadhora. Gatinzwe hurukuru yataita navamaguhu pamusoro penyaya iyi.
Vakomanawo pavakaona magadhi akusvika vakaudza kuti hatisi kumhanya, svika henyu zvakanaka. Mumwe gadhi ndokubva atongopfuura mumwe weyanga achichera akapfurwa pagumbo. Vamwe vacho pavanga vakutiza mumwe ndopakadaidzira kuti vakomana ndapfurwa ndokubva vadzoka ndokubva vamutakura kwakumubatirana kuti vamhanye naye kuchipatara. Pavanga vamusimudza vakamubata mumaoko mavo, gadhi mumwe cheteyo akabva aridza nyere zvekare kwakupfuura murume uya akambopfurwa pagumbo akabva apfurwa padumbu ndokubva afira ipapo. Ndomapindu atakaitwa nyaya iyoyo nevanhu vakaona zvichiitika.
Ko ivo vakapfuura magadhi aya varipi, vari muusungwa here?
Magadhi aya akatorwa nemapurisa musi wechishanu svondo rapera, asi vakabva vaendwa navo kwamutare. Musi wemange vakapiwa mudare redzimhosva ndokubva vapiwa bail ichiwa ndakabhadhara $100. Asi chakakatyamadza dunhu rePenhalonga nderekuti maeyewitness vakaona zvinhu zvichiitika kutaura kunoku havasati vatorwa mastatement avo. Saka hatizive kuti bheiwo racho vakapiwa nekuda kwei, nekuti humbowocho rwekuti chii chakanyatsa kuitika hwanga husina kuiswa pamberi pedare. Saka inyaya yekushungurudza vanhu zvakanyanya kuti magadzi wavo vaita mabasa akadaro iko zvinoizvo vati vafrizwa.
Imiwo sesangano mune matanho amuchatorwa here pamusoro penyaya?
Nyaya iyi isusu tiri kutoikwidza kudare High Court. Takasangana nemhuri yeushakabu tikushanda navo tichivabatsira kuti nyaya yavo iende kumatare edzimhosva, nekuti kwamutare zviri kuitika ikoko ndezvekuti the state ndiyo the complainant, ndo yakakwidza nyaya kudare uye state yakabva yatobvuma kuti ichongoda vanhu vanga vapiwe bail, zvinova zvisina kutifadza. Saka nyaya iyi taakuiendesa kuhigh court.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguu vari parunare kwamutare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata veRed Wing Mine kana wamapurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sangano rinopa dzidziso pamusoro pekurwisana neuori reInternational Anti-Corruption Academy riri kuita zvidzidzo kuKampala kuUganda zviri pamusoro pekunzwisisa zvine udzamu nyaya dzekurwisana neuori. Zvidzidzo izvi zvinonzi zviri kutanga nemugovera musi wa3 Gunyana kusvika musi wa9 Gunyana. Sangano iri iro rine muzinda kuLuxembourg kuAustria rinonzi richapa zvidzidzo pamusoro penyaya dzakasiyana-siyana pamusoro pekurwisana neuori. Vari kutarisirwa kupinda muzvidzidzo izvi zvizvarwa zvenyika dzose dzemuAfrica. Mumwe wevachange vari kumusangano uyu mutauriri webato reMDCT uye vari gweta vaObert Gutu avaitarisirwa kusimuka nezuro vakananga kuKampala. Vagutu vakaudza Studio 7 vasati vasimuka kuti misangano yakadai yakakosha zvikuru pachitariswa kuti Commission ye Zimbabwe Anti Corruption haina meno izvo zviri kuita kuti vane mikana yekuita zvouori vaite madira ajojina. Ngatinzwe hurukuro yatakaita navagutu pamusoro penyaya iye.
Musangano mukuru unenge uchitirwa ku Uganda chinangwa chiri chekuti pave ne ndingangoti nokudzidziswa kwevanhu muno maAfrica panyaya dzeuori kuti uori ungahuona sei, ungahudzivirira sei uye zvematanho angatorwa kuti husaramba huchiitika.
Imi muri kuenda makanomirira nyika here kana kuti muri kunomirira bato renyu remDCT kana kuti muri kungoendawo savagutu?
Ini ndagara ndiri munhu ano ufambidzana nenyaya dzeanti-corruption kunyanyanyanya. Muno muZimbabwe tine inonzi Transparency International Zimbabwe Chapter. Ndiri nhengo ye Transparency International Zimbabwe Chapter. Uyezve ndiri board member ye inonzi iyo AfroDAD. AfroDAD isangano rino muAfrica rinoona nezve ngakuti nyaya dzezvikwereti, dzedebt, dzedevelopment nezvimwe zvakadaro. Saka pandikangoti ndiri kuenda ndakapfeka hangu nguwani yokuti ndiri nhengo ye Transparency International ye Zimbabwe uyezve ndiri board member we AfroDAD ndakamiririra dunhu re Southern Africa.
Totarisawo panyaya dzekurwisa uori muZimbabwe, zvii zvamungati mabvunzwa mako musangano kunzi titsanangurire mamiriro akaita Zimbabwe zvamungataura panyaya dzeuori?
Muno muZimbabwe tine yatinotiyo Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC, ZACC, iyo inova yakavumbwa in terms of the constitution yedu, bumbiro redu romutemo. Asi dambudziko ratinowana nderekuti ZAC yedu inowanikwa isina masimba akawanda, nekuti chinonyanyonetsa ndechekuti mapolitician kunyanyanyanya isu mapolitician, ZAC yatipe mukana wokuti ive independent.
Vanga vari mutauriri webato reMDCT uye vari gweta vaobeti gutu vari parunare neStudio 7 muHarare. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma tungamirai fambirai vanova ivo mukuru wekambani inonzi Precise Things. Mukoma fambirai vanogara ivo kuSouth Africa. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 mukoma tungamirai.
Tinokutambirai vateereri, tinotenda mukoma Zulu.
Mungatiudza kuti kambani yenyu inonzi Precise Things inoita basa rei chaizvo?
Kambani yedu inonzi Precise Things inogadzira pendi. Inonyanya kugadzira mawaterproof pendi anosanganisira eye cover, PVA, anosanganisira silk sheen, anosanganisira mametal primers as well as mawaterproofing pendi. Izvezvi it is the best in South Africa. Kuferinga chiti but we are intending kuti tiyo tinoendesawo ku Zambia nerimwe ramazuva ro rinopitindawo munyika medu muZimbabwe. But zvependi zvino kukomplimenta our main business, nova design and construction. We have got professionals ari mu built environment, anosanganisira maarchitects, some planners, ma quantity surveyors, anoita the consulting as well as the design component. Uye tine rimwe divi rera nezvekuvaka. Saka rinoreva nezvekuvaka izvi ndo ratiri kubva tavada kuti tinyatsokunyatso kurisimbisa nekuva tinogadzirawo materials asizopa pakuda kusanganisira pendi yedu inova yashandiswa mumaRDPs akawanda ari kuvakwa munomu, kusanganisira zvikoro. Saka togopera kuti takwanisawo kuti tive tinozopindawo muZimbabwe pamwe chete nekuZambia.
Sei makafunga kutangira kuvhura bhizimisi renyu iri kuSouth Africa?
Rava dzinge ririko kuZimbabwe uko, but takaona kuti zvakatinetsei mari yanga isingatendereri. Saka takambo funga kuti ngatiti umboenda kunyika iri pedyo kuzoona kuti zvingabuda here. Saka for now zviri kubudirira hazvo kunyange kugara iri nyaya yepaint kazhinji yemuno manotinga zvavo nechikwereti aizobhadhara zvavo pashomane pashoma asi une iwana. But for design and construction that one is alright because in fama but tichakura kupinda muzimbabwe neitirambii muzimbabwe haataona kuti maybe zvinoda nguva kuzvinhu zvishanu kugadzirikana but pari zvino kunenge kuchine machallenges ako.
Mukambani menyu umu mune vanhu vangani vamunoshanda navo?
Kambani medu isusu kuti redesigning chet kune 4 mumwe anova architect, mumwe anova town planner, mumwe anova quantity surveyor neumwe anova civil engineer. Then mukuvaka mabuilder edu ike zvino izvi vanogona kusvika 30. Then mukugadzirwa kwepens ike zvino izvi tinongo zvedu nenhingi ne8.
Saka vamunoshanda navo apa zvizvarwa zvemusouth africa here kana kuti vamwe vanobva kuzimbabwe?
Vamwe 50-50, vamwe 50 ndevemuno, mamwe 50 ndevekuzimbabwe.
Pane mabasa amungati here makuru amakwanisa kumbobatawo mubasa ramuri kuita?
Ya. Taka supplier RDP ari kunzvimbo dzakasiyana-siyana muno South Africa, kubva kune kunana Orange Farm kuenda kunana Northwest province. I think in total number of RDPs atakwanisa kusupplya paint that they can be easily over 2000. Then maschools atikaplya maybe anogona kusvikawo kana ku5. But kudesign and construction I have done quite a lot. I think it's for mabasa I consult. I was to kuvaka enterprise inonzi Prasa that tiri kuvakira durao rakareba 9 kilometers. Saka izvozvo tinazvo zvimapojekti zvatinazvo yedu but tinotarisira kuti tisaona chiwana mamwe mabasa. So chivo chekuti kumusha kweduwo ikonomi ichasunungukawo tigogona kuenda kunoisawo zvatiri kudzidza kunoku nezvatiri kwasa kuita kunoku zvikwanise kuitikawo kumusha kwedu.
Tichitarisawo kuti vakawanda muzimbabwe vari kuchema-chema kuti vari kupedza zvikoro vozoshaya mabasa, imi makaenda kuyunivhesiti makadzidzira chii?
Ndakatanga kuenda kuyunivhesiti of Zimbabwe kwandakanodzidza town planning ndika major in building economics. Asi pane zvakazonoitika hazvo kuyunivhesiti maererano yekuti takanga titiri vakuru vemusrc tikambomiswa bijani ndiyakandaona scholarship yekuti ndiite rimwe degree renhingi risk management ndiyazokwanisawo kudzokera ndikanoita futi masters yeconstruction process management class.
Saka vanenge vachida kukupai basa vanokuona ipapi?
Kambani yedu iri panamba 38 Fred kuDangerville. Kana vachida kutibata parunhare vanotibata pa 0744363413.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma atungamirai nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinokutendai mukoko mazulu ramai mchita basa rakanaka ramuri.
Aiwa, tinotenda. Avo vanga vari mukoma tungamirai fambirai chizvarwa cheZimbabwe chinotungamira icho kambani yekuSouth Africa inonzi Precise Things. Aiwa, amwadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Anokuonekai ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki. Nasi tine hurukuro namufundisi Kurumidzai Richard Sabvute vechechi yeZayoja avari muno muAmerica pamusoro pezviri kuitika kumusha zvakafanana nekuratidzira pamwe nematambudziko ariko. Svondo rapera takaona vedzisvondo vachipindawo mukuratidzira kwakaitika muguta reHarare. Asi takanzwawo vamwe vachishoropodza kuratidzira uku vachiti vechitendero havafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Asi mufundisi Sabvute vanoti vanhu vari kudaro vari kutorasika sezvo mashoko ematsvene ari mubhaibheri akanyorwa anotaura kuti vatendi vanopinda mune zvematongerwo enyika. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Kana tichiverenga soko ramwari ndinotondera Jesu achinamatira vadzidzi vake kuna John chapter 17 akataura mashoko ipapo Jesu achiti handivanamatiri ava voga asi ndichanamatirawo nevachazotenda muzita renyu. uye andivana matiri kuti